Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti enyu musore naudzanasi china zvita 27/2018. Vagari vemuHarare votarusana nedambudziko remvura rakakurisisa zvisati zvamboitika zvichitevera kusviba zvakanyanya kunonzi kwaita mvura yemunyanza yeLake Chivero iyo kanzuru yava kutadza kuchenesa. Vanhu vakawanda munyika vochema-chema vachiti vari kurasikirwa nemari yakawanda zvikuru sezvo maforeign currency account avakavhuriswa nebhanga guru renyika ari kutadza kuti vatumire mari yekunze kune mamwe mabhanga munyika umo vari kuipiwa ari mabond notes. Varimi vakawanda vanoti gore ra2018 ranga rakavaomera zvikuru vachiti dai zvinhu zvavanakira mugore idzva riri kutanga svondo rinouya. Studio 7 inotarisa zvakaitika munyaya dzemitambo gore rino umo maive muzere nemisodzi pamwe nemafaro. Muridzi mutsva wemugodhi wegoridhe kuzvishavane Westerby Gold Mine odzinga vashandi vepamugodhi mudzimba dzavagere. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika muzororo rekisimusi negoredzva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne-9885 shortwave.